Mangwanana kanaka vatereri tino sangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 Gurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti rezvino izviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru hurumende richiti rakaudza hurumende kare kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro cheGlobe and Phoenix. Bato Patriotic Zimbabweans Party rinoti harina zvirongwa zvekufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamusoro pekushomeka kwemari. Hurumende inoti iri kumanyamanya kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera izvo chinonzi chiri kuonekwa muguta reChegu 2. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru hurumende pakuisa munjodzi upenyu hwevadzidzi nevadzidzisi. Izvi zvinotevera kuvara kwakaita vadzidzi pakadhirika imwe imba yekudzidzira pachikoro cheGlobe and Phoenix muguta reKwekwe. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvakakonzerwa nevari kuchera goridhe zvisiri pamutemo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vanoti vakanguva vaudza bazi rezvedzidzo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro ichi asi hapana wakavateerera.
Takamuri tataura kuti chikuru chakanaka Globe and Phoenix leo kuti vana vadzidze pachikoro apo. Zvakafanira kuti makorokoza aone kuti abviswa pachikoro apa nokuti zvine njodzi, kwete kuvana chete vanodzidza paGlobe and Phoenix even mutauni yeKwekwe. Saka zviri kungoratidza ndezvekuti mining iri kuita muZimbabwe haisi kuita tichitevedza mutemo, nokuti pamutemo panofanira kuva neenvironmental impact assessment pese panenge pachiitwa mining, nokuona kuti upenyu hwevanhu hakuna kuisa munjodzi. Asi apa tiri kuona kuti hapana kutenderwa mining pasi pechikoro, uyezve hapana consideration yekurespekta njodzi inowira vanhu, asi kuti pane consideration yekuti pane vari kuwana mari yakawanda ipapo.
Saka Dr. Joe, munoti kuhurumende pamusoro penjodzi iyi?
Isu tinongotaura zvatagara tichitaura kuti chikuru upenyu hwevanhu. Pane kuti respect manonzi pachirungu macartels, vanhu vanotsvaga mari vachiita upfumi hwavo husingabatsiri vamwe vanhu, vachitoisa upenyu hwavamwe vanhu munjodzi. Even iyo ministry chaiyo yaifanira yakapindira ikaona kuti chikoro chaprotekta nemutemo, sezvo mining iriitwa pasi pemaclassroom ichiisa upenyu hwevanhu munjodzi. Saka isu hatifari sesangano ravarayiridzi vana vechikoro vanosvika gumi nevashanu vakuvara paitika njodzi yokuondomoka kwefloor yemaclassroom. Pane murayiridzi akuvarawo pachiitiko ichi. Zvinhu zvisingatifadzi kuti vamwe vedu vakuvare, uyezve vana vechikoro vanovaiwo maleaders emangwana kuti vakuvare, zvinhu zvingade zvisina kuitika. Saka isu ndo patimire seProgressive Teachers of Union of Zimbabwe tinokurudzira hurumende kuti ione kuti mining yaitika zvisingaisi upenyu hwavanhu munjodzi.
avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Shou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro kuti tinzwe kana pane zvirongwa zvinobva kubazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi.
Sebazi reprimary ne secondary education tine urombo sterekine zvaitika kuchikoro cheGlobal Infinix chiriko kukwekoko. Asi kwakwara vana hakuna shaika. Tiri kufara chaizvo kuti vana vese vawanikwa uye kune vakwara vakomana vanoita 11 nevasikana 7. Saka kwakwara 18 klasi yanga ine vana makumi matatu 30.
Saka vandoro, sehurumende muchata sei nenyaya iyi? Pane zviri kurongwa here?
Tambochivhara chikoro ichocho kuti chatsvagire pamwe pekuti vaende. Saka vachange vachishandisa chimwe chikoro chiri padhuze kuti varamba vachiwana dzidzo yemhando yepamusoro-soro. Isusu tichigadzirisawo kuti chikoro ichi chinge chiri chekuti vana vanenge vakachengetedzeka.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Patriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vanoti bato ravo harina zvirongwa zvekufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota muchirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chokufambira vanhu chiri kupetwa musi wa21 mwedzi uno sezviri kuitwa nemamwe mapato anopikisa. Vamutama vanoti bato ravo harina mari yekuti ringe richiita izvi, asi chavari kuita chete kukurudzira nhengo dzavo pamwe nevana veZimbabwe kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuburikidza nemikana yakaita sepfenyuro pamwe nemadande mutande. Zimbabwe Electoral Commission yakaparura chimwe chirongwa chekupinda muvanhu ichinyoresa vanoda kuvhota chinonzi ndicho chichave chekupedzisira mutungamiri wenyika asati azivisa zuva richaitwa sarudzo. Asi chirongwa ichi chinonzi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemagetsi, izvo zvave kuita kuti vamwe vakurudzire kuti iwedzere mazuva ekunyoresa vanhu. Ngatinzwei vachitsanangura hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinotenda mukoma Jonga Kandemiri nemukana wamandipa kunditsanangure panyaya yeZimbabwe Electoral Commission Blitz kana kuti chipatapata chiri kuitwa kuti vana veZimbabwe vanenge vachiregista kuvhota. Inyaya yakanaka chaizvo yekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwanikwa ichiwana kuregista kuti ruzokwanisa kuvhota. Isusu sePatriotic Zimbabweans Party ndingangoti mari yatingave nayo shomanini yatinayo isusu, sezvo muchiziva tiri bato ridzva, hatina homwe yatakawana kana yatinowana kubva kuhurumende, hatina homwe yakadzika zvakasimba zvikuru sei semamwe mapato ari muZimbabwe akaita seZANU-PF inowanikwa ine majority parliament, zvikuru sei kuburikidza neMDC Alliance inowanikwa iri zvekare muparamende, zvikuru sei neCCC inowanikwa iri muparamende zvekare. Avo vatinoziva mazuva apfuura vakapihwa mari dzinoita $40,000 to $350,000 dzinova mari dzinoita kuti homwe dzavo dzidzike zvakasimba. Pamusoro pezvo vanopihwa mari dzePolitical Parties Finance Act, saka vane homwe dzakadzika zvekuti vari kuwanikwa vachiita mavoter registration awareness exercises.
Saka muri kukurudzira nenzira dzipi veruzhinji pamwe nenhengo dzenyu kuti vaende kunonyoresa kuvhota?
Isusu tangotarisana nesarudzo dziri kuuya tichiita by word of mouth kumamembers edu tichivakurudzira kuti vasina kuregista wanikwa vachiita, but kuti tichi tiri kuita macampaigns ari nationwide ane udzamu nekusimba sezviri kuitwa nemamwe mapato ane mari dzakadzikayo, hatisi kuita saizvozvo.
Ko, paicho chirongwa ichochi cheZimbabwe Electoral Commission zvii zvamungataurawo pamusoro pacho?
Tichitarisa zeki ndine muenzaniso mumwe chete wandakanzwa wekuUniversity of Zimbabwe kune avo vechidiki vari kukurudzira kuti zeki wanikwechisa ofisi ipapo yemobile registration kuti vabatsirike kwete kuisa muzikoro sinu Mount Pleasant asipa Investors Zimbabwe kutawani kwa chikwansa kuwa ni kwa chiregister. Saka andaisho so ndi noti seki nofana kuwa ni kwa ichiwani kwa mzimbo zinevanu. Zikoro angawe ma public areas, ma library, narounda, zitoro, zini muanu. Domo wanufana unga wali machita afukota registration blitz.
Batorenyo richawani kwa richikwiku zao ere musaruzo ze gorerino wa mutama.
Isusu ze Patriotic Zimbabwe Party sezo tiri batorezu matungeru wenyika. Icho kwa adi tishakwiku za gorerino musaruzo zirukuya. Zichave saruzo za chia wanukatichipinda. Kekutanga tisingati alisema by election za teka mbo kwikwizi.
Mutungamiri we Patriotic Zimbabweans Party Vachaus Mutama variparunare mu Maryland munomu America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare wekuti kurova vana neshamu senzira yekuvaranga kunobvumirwa. Dzimwe nyanzvi dzinoshanda neveruzhinji kana kuti social workers dzinoratidza kukatamadzwa nemutongo uyu. Nemusi wechitatu Justice Munamato Mutevedzi vakaregerera Yokai Graham Mutero pamhosva yakapomerwa yekuuraya mwana wake ane makore gumi nematatu paaiedza kumuranga. Judge Mutevedzi vakati kuranga vana nenzira iyi kunobvumirwa vachiti hazvigoni kuti zvitorwe sekungorova mwana kana chinangwa chiri chekumuranga. Mutero akaudza dare kuti akange asina chinangwa chekuuraya mwana komana wake. Kurova vana senzira yekuvaranga kwakarambidzwa muna 2017. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugarisana nekushanda neveruzhinji kana kuti social work vanoshanda nesangano rePeace Hub muzvare Irene Chijaka Hungwe kuti tunze maonero avo.
Ndiro takaiona zveshuwa tikaona mutongo wakaitwa nedare remhosva kuti mai vakanga vasina mhosva nekuti vairanga mwana wavo. Asi ini isati ndataura zvakawanda kuda kuti handina kuya pano kuzoterera vanhu vabereki zvekuita nevana vavo. Asi ndichataura zvandinoona kuti zvinoshanda semunhu anoshanda nevana semunhu anoshanda nemacommunity. Nyaya yekurova vana kwandiri handifungi kuti tingaitora selasting solution kana tingati ndoo kutonga kwakanaka. Ndokunga mukatarisa pandinenge ndichiposta pafacebook nepayoutube ndoga ndichitaura nyaya yekuti mari tino edu ngaanyanye kurerekera mukudzivirira. Tikatara tirikudivire social work kuti tinoda kuti tinyanye kudzivirira zvakanyanya. Nekuti kana takutaura yekurova mwana we are now reactive. It's reactive, not preventive. Saka vanhu vakawanda vari kufara zvechokwadi bhiu rapasisiwa mutemo wapasisiwa but hapana ari kunyatsa kudzamitisa kuti zvii zvatingaita kuti tidzivirire kuti vana vasarohwa kuti zvii zvinenge zvichimboitika kuti mwana wacho azosvika pakurohwa nokuti vabereki vazhinji vanozofunga nyaya yekuranga mwana kusvika pamuteo wakadaro asi kumashure uku vasina zvavakambotaura nemwana iye kuti takatoisaita ini ndosafamba naye izvousaita kwandiri ndokuranga kwechokwadi nekuti patiugwazisa nyama yemwana kana kumuudza mashoko anobata mwana wacho handifungi kuti tiri kugadzirisa nyaya yemisikanzwa yevana sezvitaurika kwazviri kuti
mabata nyaya yekudzivirira mukabata nyaya yekuzorieta ngati tidzoserei pakudzivirira zvoitwa sei kuti tidzivirire mudzimba muvana
inini ndikufunga kuti nyaya huru iri kwatiri vabereki kuti dei tatova nemapare positive parenting programs akawanda kuti vabereki toumba sei kama wakanaka nevana vedu taura zvakanaka sei nevana vedu toasetiza padhuze sei vana vacho nekuti kuranga chaiko chaiko kwandiri inini zvakuudza mwana kuti ichi usaita ichi usaita but tinozomira ti mwana ane nhumbu ndopatakufonera vachiti tikirai bhazi zvizvizvi nekutora zvitirobho tichimboroga paakatanga kuenda kumwedzi mwana wacho patinambogara naye pachambukeekuti tikamuviri wako tiri kurevei hatina kumbomudza mafoni atinovatongera vana vacho nivava ehe zvakanaka asi atikugara nawo pasi tinamudza kuti foni inogona kukanyasa zvinhuvazvo kana kukuvaka saka tikadzivirira ini ndiona chiti zvinogona kutibatsira kuti kurova kwaunorova unee wakatotsamwa meiko nehasha kuchipopota zviri kupinde here saka takakugara pasi nevana vamoda kuti mwanangu zvawaita izvi zvinokanganisa upenyu wako. Ukaramba kuita mwetire uyu, unokanganisa remangwana rako iwe. Aone kuti chikonzero ndechechine kuita neupenyu wake, chinomukanganisa iyi. Unopedzisira wamuzere, unokuvara unoita so. Nekuti ukanga muri wakagadzirwa nyama, anyone. Nekuti hauna mashoko akabva anozombomuka kukaruka.
Saka zvimwe zvezvirongwa zvamuri kukurudzira kuti zviitwe munyaya yekubatsiridza. Nyaya dzatiri kutaura idzi ndezvipi?
Ini tiri kufunga kuti kudai zvaibvira tainyanya kuwanza maparents talk vabereki votobatsirwa kuti mukama hwakanaka nemwana unoenda sei. Kutaurana kwakanaka kwakati mubereki ndekupi kunoshanda nekuti pazvinhu kwacho katinoti tiri kutaura nevana hatisi kutaura tiri kutovota. Saka maparenting programs akawanda zvinogona kutibatsira izvozvo. Nemacommunities matigere tikawanda mafamily funds day zvinongoita kuti vanhu ridzidzokedza nedzive pamwe chete. Nekuti zvino unoshamisika tikapinda mbama vanhu unoona kuti munhu ari bhizi pafoni pacho achitaura. Hapasisina nguva nemhuri nguva yekunyatsotaura nevanhu. Asi kana azoita chaaita manje taakutora chitobho mirera. Asi takambotaura here kumashure naye mwana wacho.
Avo vange vari nyanzvi vezvekushanda neruzhinji kana kuti social worker vasangano rePeace Hub muzvare Irene Chijaka Hungwe vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Vanhu vashanu vanonzi vakabatwa nechirwere chekorera munyika yose uye pane vamwe makumi matanhatu nevanomwe vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinotipa vanhu vashanu vakabatwa nechirwere chekorera ava vana vari muchegutu uye pane vanofungidzirwa kuti vane chirwere ichi makumi matatu nevatatu vari mudhorobha iri zvakare unova huwandu unodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende inenge iri kukwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi vachiti pave nevhiki pasina abatwa nechirwere ichi.
Ndingangoti tingati kana muchirungu yatinoti zero new cholera suspected cases reported today kuzira kuti hapana. Nhasi rava zuva rechitanhatu pasina kana kumbozipawanikwa chimwe kana yatingati any new cholera suspected cases.
Vamujiri vanoti vari kusimbaradza dzidziso kuti chirwere chisapararire nyika yose.
Ministry inobva yatingati vari kuti activate their team kungava kumaguta kungava kumamusha dzidzisa vanhu kudzivirira shonga nezvose kuti chirwere chirege kutibike kuramba chichipararira. Ndondava nhasi unotatira zuva rechitanhatu pasina kana enenyu korera suspected cases.
Gurukota redunhu remasvodaland west amai Muriswa Chikoka vakayambira vanhu mukupera kwesvondo kuti vasashanyire chegutu kana vasina zvakakosha zvavanoda kuita. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chirwere chetsvina chisingatarisirwe kupararira munyika yakaita seZimbabwe.
Hurumende ingadai yakabatsirana nemakanzuru kunyanya kune madhorobha kuti vawaniswe iyo mishonga yavari kuti iri kuramba ichivadhurira kana kuvanetsa kuti vaiwane, sezvo makanzuro achiti vanhu vari kubhadhara mamitero yavo nemari dzemaRTGS asi mishonga iyoyi yekucheneswa kwemvura inotengwa nemari dzekunze dzemaUS dollars. Saka tinge tichitarisirwa kuti hurumende yange yabatsirawo makanzuro iwavo kuti vange vachiwaniswa iyo mari yekunze kuitira kuti vange vachitenga mishonga yekuchenesa mvura kana nedambudziko rekuti mvura haibudi muZimbabwe. Saka vopona nemasime iwavo avo anovaisa panjodzi. Koitawo iyo nhau yemasuweji anoputika achitora nguva yakareba asina kugadzirwa. Kotiwo zveina iro dambudziko remarara anotora nguva yakareba asina kutakurwa. Zvese izvozvo zvinoisa vanhu munjodzi yechirwere chakaita sekorera. Tichitarisa chirwere chekorera chirwere chetsvina uye chirwere chechinyakare chatinge tisingatarisira kunge chisanganikwa nacho.
Chirwere chekorera chinonzi chakatanga kuwanika munyika musi wa12 kukadzi mudhorobha rechegutu. Bazi rezveutano rinoti pari zvino nzvimbo gumi nenomwe dzinosanganisira Bhuyera, Chikomba, Chimanimani, Chipinge, Chiredzi, Chitungwiza, Harare dziri panjodzi yekuita chirwere chekorera. Kudzivirira korera vanhu vanokurudzirwa kunwa nekushandisa mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, pamwe nekunge vabva kuchimbuzi, kusadya zvekudya zvisina kugezwa, pamwe nekudya zvinhu zvakabikwa zvakanaka uye zvichiri kupisa. Zimbabwe Zimbabwe ndiyo chete iri kutatarika nechirwere ichi. Pane nyika dzimwe gumi dzakasangana nedambudziko iri muAfrica, dzinosanganisira Zambia, Malawi uye South Africa, yakatapurirwa chirwere ichi nevanhu vainge vabva kuMalawi. WHO inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mashoko atiri kutandira anoti Zimbabwe yave nevanhu makumi matatu neumwe 31 vabatwa nechirwere chekolera.
Soko anotevera anotaura pamire hurumende ya America pakudyidzana kwayo ne Libya. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mu Libya nekuda kwekushaikwa kwemagetsi, kusagadzikana munyadzo zvematongerwe enyika uye mirizhonga. Mumwe mukuru muofisi yemiriri weAmerica kuUnited Nations, kana kuti Alternate Representative for Special Political Affairs at the United Nations, va Robert Hood, vanoti vanotambira matano ave kutorwa neLibya kuedza kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza nenhaurirano dziri kukokerwa neUnited Nations dzichiitirwa kuEgypt. Vawood vanoti ino yave nguva yekushanda nemapato ose emuLibya kuona kuti nhaurirano idzi dzabudirira, kuitira kuti paitwe sarudzo dzakachena dzinotambirwa nemunhu wose munyika iyi. Ambassador Hood vanotiwo kuunza mapato ose pamwe chete kuti vazvipire pakunyorirana chibvumirano chekuti sarudzo dzinoneke kuitwa pachigadziriswa zviri kunetsa chinhu chakakosha zvikuru. Vanotiwo America ichaenderera mberi ichitsigira nhaurirano idzi nebasa riri kuitwa necommission inonzi High National Elections Commission. Vawood vanotiwo matano ari kutorwa kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika anofanirawo kuitwa panguva imwe chete nekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nekugadzikana kwenyika iyi. Vativo zvakakosha kuti matambudziko akatarisana nebhanga guru renyika iyi agadziriswe, pajekeswe nyaya yekufambiswa kwemari dzenyika uye kudzivirira nyaya dzeuori. Ambassador Hood vatiwo mauto ose ekunze ari muLibya kusanganisira echikwata chekuRussia chinonzi Wagner Group anofanira kubuda munyika iyi. Vatiwo vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuda kutiza muLibya vachienda kunopotera kune dzimwe nyika dzekumawirira, vamwe vachizoguma vanyura munyanza yeMediterranean mushure mekunge zvikepe zvavo zvanyura. Vatiwo vari kushushikana zvikuru nevanhu vekunze vari mumajeri emuLibya vari kubatwa senhapwa. Vawood vati America inokoshesa nyaya dzekodzero dzevabva kure vari muLibya. Vatiwo vanotsigira komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu iri kuongorora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vakakurudzirawo Libya kuti ishande nayo zvakanaka. Vati zvakakosha kuti vanhu vemuLibya vasarudze hurumende yavanoda, vachisimbaradza kuti America ichamira navo kuona kuti izvi zvasadzikiswa. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLibya. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndiri kuuya pano nenyaya yehurumende yedu. Hurumende yedu yazviita futi zvakare, yatengera madzishe emota, zvikakarira zvemota dzinodhura. Asi zvipatara zvedu hazvina kana even ambulance, hazvina kana maambulance, hazvina mushonga, hazvina kana chii. 2023 tiri kuenda pavhoti, ngativhoterei maleaders ane chekuita ne anokoshesa upenyu hwedu, anokoshesa zvipatara zvedu, anokoshesa maticha zvedu, anokoshesa manesi zvedu, anokoshesa vasenzi vese vehurumende, kwete mapurisa nemasoja chete. Vashandi vese vehurumende vakafanana, hapana vamwe vakakosha kupfuura vamwe. Ndatenda.
kwa uyo po unyatu uyo munu unu dambu cheke wanjere zake kutiziri raitele uchiri kuziba basa rake kana uti unutawara tumapore saa ipinda chichaka wanumba ndo mapindira anaita mapore saa nuchaka wanumba njere kwa ano zono chaka pano imba wengi dii imo mmata unuma wajipa ziba pano tengesi wambanje zacho ni madragzo ndo machagiru wa wanaita niti zino wone kwa kama pindira kaita polisi ya chona pa stages ya ndo machagiru wanaita wambanje riva
inji nina uyangu uyanduda uchinjita ure pavano vari vanuba mumwenezi vanube kumwenezi nji nungoti gati kurudzira ne kunonyoresa kuvota chikwanise kunovotera shanduko chimbo usia vozo kuvotera zanupefu kwedu kumwenezi kune nau yokuti vanhu vazhinji vanofarira kugara vachivhotera zanupefu dai tagona kumbochinjita vhotera shanduko.
Aiwa isisi tinotenda kuti zvivita zvano zviri raiti ngaisapote chitsipo sizwa kasimba kuzvitenda. Asi tiri kutaura kuti kunyangwe akakampeni vari 100 nyangwe vari 1000 tsipo si azviita sekuti tivhotere nyangwe zviite sei nyangwe zviome. Chikumbiro chedu chada kungobatsirwa nacho chete isusu tiungoti ko kana iwo achita zvinhu zviri feya zvinhu zvisiri zvodzivirira ngavachitsunungura jobo sikara kwete kuda kuti uyu mwana wamugaba apinde pachigaro aite uyu kutsungwisa ngavatsunungure jobo sikara iwo kana achita kuita zvinhu zviri feya ngavaite zvinhu zviri feya.
Inini ndinofara naDr Frank Guna ndive ZANU-PF vanhu vanondipa manyukunyuku mataurero avo havatuke mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa asi pane chokwadi vanotaura chokwadi kuti muri kuonawo sei Ziki vaiti vairi kuita basa vanobva vapindura vachiti aiwa Ziki tiri kuona kunge zvinhu zviri kudi zviri kuiremera haunombotuka munhu kwete kuita kunge sevamwe vanoita kunge zvipupi zvebato kungonzi muri kuona sei aiwa iye vamunakagwa vakanaka iye hatina kuti vakaipa but muri kuonawo sei Ziki maitiro airi kuita basa vamanje kana vari furenge vafurenge guru vanobva vati aiwa Ziki zvinenge zviri kuiremera ndiwo kunonzi kutaura makauya kuno kuzimbabwe ndibati da kupai mbudzi yekuti muno mugoche mudzokera zvenyu mozoenda zvenyu kwamune dai handiri mombe maigocha chiri chimhuru chaicho nekuti munoti tsunungura munotaura nesu zvakanaka senyika tinonyatsonzwa kuti tine mwana wezimbabwe chizvaro chezimbabwe chiri kuamerica kunyange tichipesana kuti muri wezanu inini zvangu handivhotere zanu makadzidza zvishuwa ndoku munhu anonzi akabhadharirwa fizi nemubereki wake.
Pane imwe secret iri ipapo patipo si apo yandaida kumboti taure zvangu apo inoitika apo pamaelection etanigirana nawo apo kwavanhu vemozambique vanhu vemozambique vakawandisa maningi vakatora zvitupa gore nero kuzimbabwe ino maelection okwana vanotakurwa ngomarori kuenda kovhotera zanupiefu chitsotsicho ichocho chinofanira kuti chinase kuti onekei zvicho ndiri kutaura icho kuti chitsotsi chichatoitwa ichocho vanhu vemozambique vakawandisa chitsiriki vakatora zvitupa zvezimbabwe zvichitereverai zvekuti vamaelection apo vanonga vachitozaputa zanupiefu ngokuti firi rimwe nezanupiefu zvinodyidzana ngechimwe chitauro chisecret ndaida kangotaura ini ndiri mwana wemozambique akakwana asi ini ndosapota opposition tiposi ndoisapota zvekutoti ndotoisapota zvisingaiti kubva mdc ichakagwinya ndaitoisapota ndiototi pamberi nomusangano wetiposi ngeimwe secret ndoda kutaura nditoo mashoko apo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti rinoshura zvikuru hurumende richiti rakaiudza kare kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro cheglobe and phoenix. bato rinopikisa Patriotic Zimbabweans Party rinoti harina zvirongwa zvekufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamusoro pekushomeka kwemari. Hurumende inoti iri kumhanyamanya kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chiri kuonekwa muguta reChegutu. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndimi Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko yeJayaguru Chris Gande nenhau dzeEastern Bell.